mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 27 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti vakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndingati kuna vachamisa vanenge vakutoisa hana padivi vanenge vakutoisa tingati muchingoma emotions nekuti pane uya vanhu vakawanda vachiedza kuva taurira kuti ningi. Asi iwo kana vakasimbisa mitemo yacho pakanyatsosimbiswa mubumbiro remitemo kana kuti nzira dzokuti vanhu vanokwanisa vange vachisarudzwa vasawana vanhu vanovasweya vachivataura zvakasiyana-siyana kavangotora gwara rimwe chete rokuti takawirira namuexecutive committee kuti tinosarudza vanhu vanodiwa nevanhu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanokumbira ruregerero pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo.
Hurumende yakuwanza bango foundations kuti iye zvino izvi mushandi ari kunongasusve nemuromo ndopavari kuuya kuzowedzera nduna nerufuse minzwa pamwe chete nerukato pakutambura kwemurayidzi iyeye kana mushandi wehurumende iyi nekuti hatione kuti kana zvinhu zvakaita sezvazviri dzimba dzakavakwa kare
hurumende yakwidza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika zviuru zvitatu kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi matanhatu 1560 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu gumi nevatanhatu 16 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana masere nemakumi matatu nevana 353,834. Kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu nevatanhatu 606. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatatu 223 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevana 194. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana 140 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nevaviri 38,102. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana rine makumi mana nevapfumbamwe 35,149. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vari kukumbira ruregerero kubva kuruzhinji rwevanhu pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo. VaChamisa vati vamwe vanhu mubato iri vanhu vanotsvaka upfumi vasina basa nezvido zvevanhu. Vachitaura panhepfenyuro yesangano reCenter for Innovation and Technology nezuro vaChamisa vakati bato ravo richazivisa nzira itsva ichashandiswa mukusarudza vanomirira bato iri musarudzo dziri kuuya. Vakati chinangwa chevamiriri vazhinji ndechekuchengetedza zvinzvimbo zvavo muparamende kana mumakanzuru kwete kumirira vanhu vachiti mitemo mitsva iri kugadzirwa nebato ravo ichaita kuti pasarudzo yevamiriri vevanhu kwete vamiriri vebato. Vanoti vakadzidza zvinhu zvakawanda kusanganisa kuti vanhu vazhinji vakauya mubato ravo havana kuuya kuzopindudza zvinhu asi kuzoshandisa bato mukutsvaga upfumi hwavo. Mashoko avachamisa anoya mushure mevamiriri vebato ravo muparamende nemumakanzuru vakadzigwa babasa vamwe bavo vachibuda mubato ravo kunopinda mune mamwe mapato. Nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vanoti vachamisa vakazviziva kare kuti vanhu vazhinji vari kushandisa bato ravo kutsvaga mari vachiti kuvhuma kwavaita zvichabatsira bato ravo. Vangwenya vati pane mutsauko mukuru pakati pevanhu vanomirira bato neavo vanomirira vanhu uye kazhinji vanomirira bato ndivo vanosarudzwa kuchisiwa vanhu vane chido chekumirira vanhu.
Hachikwadi chii ndechekuti nguva inenge ichisarudzwa vamiririri maprimary relations pane zvizhinji zvinoitika. Unoona kuti nyangwe nhengo dzega dzega dziri mumanational executive committee dziri mumaprovincial committees vanenge vane vanhu vavo vavanoda kuti vapinde. Tozosangana nokuti mubvunzo ndokuti iye muvanhu vacho vanodiwa vacho vanhu vanokwanisa here basa racho. Saka yagara iri nyaya inotaurwa kuti ngakuve nenzira ichokwadi ngakuve nenzira yekuti vakusarudzwe vanhu vanokwanisa vanoweni kwati vanokwanisa vasinganyanyi kuzoita kupinda munyaya dzokuda kuita chioko muhomwe. Asi inyaya yakanaka, inyaya inotaurwa patine mutauro nekutiwo dzimwe nguva panozosanganawo maconstitutions anoita macandidates maviri woona kuti mwe yasainiwa na ST na secretary general, mwe yasainiwa na chairman weprovince. Pagara pane bongozozo panyaya dzenhiki dzemaprimary relations vawande.
Vavimbisawo kuti mukugadzirira kwesarudzo dzemuna 2023 vachaedza chaizvo kuti vanhu vanokodzera vane chido nokumirira vanhu nokushandira vanhu vave ndivo vanosarudzwa kuti vamirire bato ravo. Zvingaitwa sei izvi Vangwenya kuti zviitike?
Chiripo ndechekuti haupenyu hauna kurongeka zvakadaro. Unoona kuti pane vanhu vanenge vane chido chokumirira vanhu asi vasingakwanisi. Kozouya pane vamwe vanhu vane zvipindi nokuti vahwandeka nenguva dzisarudzo muzimbabwe inenge iri hondo. Haisi nyaya yekuti unokwanisa kudunga uchitaura nezvazvo iko zvino sarudzo isati yatanga, asi kana yakusvika inenge rava bongozozo, vanhu vachitofa vamwe vachitopisirwa dzimba. Saka zvinowanzoitika kuti vanhu vanokwanisa vanenge vaakutya kuti ai ndikazopinda kuita nhengo ndozoparadzirwa zvinhu zvangu. Ndo vari kutaura vachamisa majeva kuti vanhu vanokwanisa ngativasarudze, asi nguva yacho dzimwe nguva inonge ichityisa vachivhunduka. Nevanhukadzi vanenge pane vanhukadzi vakawanda vatitoziva vanokwanisa, asi nekuti zvinhu zvematongerwo enyika zvemuzimbabwe wawande zvine makuva mukati, saka pachatotsvaga nzira dzokuti vanhu vatoita zvipindi zvokudzidzisana nekudzivirirana kuti kana munhu anzi ngaange achimirira ane angachimirira asingatyi uye achiona kuti anogona kutsigirwa.
Dani kunzi masangana navachamisa, chii chamungavataurira pamusoro penyaya iyi?
Ndingati kuna vachamisa vanenge vakutoisa hana padivi, vanenge vakutoisa tingati muchingo maemotions, nekuti pane uya vanhu vakawanda vachiedza kuva taurira kuti ndingi. Asi ivo kana vakasimbisa mitemo yacho pakanyatsosimbiswa mubumbiro remutemo kana kuti nzira dzokuti vanhu vanokwanisa vange vachisarudzwa, vasawana vanhu vanovasweya vachivataura zvakasiyana siyana. Ngavangotora gwara rimwe chete rokuti takawirira namuNSC executive committee kuti tinosarudza vanhu vanodiwa navanhu, vanhu vanokwanisa ngavarambe vari pamaprinciples ipapapa, nokuti pakasanyanya kuteerera kuti nokuti vanhu vanouya mumaprovince vachiti president uyu munhu masarudza ari right asi haadiwe nevanhu, tinozoruza. Saka ngavasatya kuti munhu anoruza nokuti anokwanisa. Ngavazive kuti kana munhu atosarudzwa pachatoti ndiye munhu anokwanisa autotsigirwa neparty, uyu wanga chinzi anofarirwa bhazi asingakwaniswe ngaangoiswa pasaiti. Ngavaite maprinciples iwavo vawande.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7. vashandi vehurumende vanogara mudzimba dzehurumende vanonzi vari kunyunyuta zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekukwidza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika kuzviuru zvitatu kubva muzana. Bazi rinoona nezvezvivakwa zvehurumende reNational Housing and Social Amenities rakazivisa kuburikidza netsamba yakanyorwa nemunyori mukuru webazi iri, Engineer Joy Pedisai Makumbe, iyo iri mumavoko eStudio 7, kuti mari itsva idzi dzaizotanga kubhadharwa kubva muna Chikumi gore rino. Semuenzaniso, imba ine mipanda yekurara mitatu kana kuti 3 bedrooms iri mumusha unogara veruzhinji muguta yakakwira kubva pamadhora zana nemakumi mashanu emari yemunyika $150 kuenda pamadhora zviuru zvina zvine mazana mashanu emadhora emunyika kana kuti $4,500 pamwedzi. Mari idzi dzinosiyanavo zvichienda nekuti imba iyi iri muguta here kana kuti mudunhu. Vashandi vakawanda vehurumende vanosanganisira varayiridzi nevadhumeni vanonzi vari kuchema nekukwira kwemari idzi, izvo zvinonzi zvichamanikidza vakawanda kubuda mudzimba idzi. Studio 7 yakundikana kubata Injinia Makumbe kuti tinzwe zvizhinji, asi munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti danho iri richasiya varayiridzi vari kugara mudzimba dzehurumende vachitambura zvakanyanya sezvo vari kutambira mari shoma nechakare inoita zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora emunyika pamwedzi.
Hurumende yakuwanza mbambo padevelopment kuti yezvino izvi mushandi ari kunongasosve nemuromo ndobva vari kuuya kuzowedzera nhuna nerufuse minzwa pamwe chete nerukato pakutambura kwemurayiridzi iyeyi kana mushandi wehurumende iyeyi, nekuti hationi kuti kana zvinhu zvakaita sezvazviri dzimba dzakavakwa kare nemidhuri nemari zvese zvakatovakwa kare mowedzera mari yekuti accommodation ngaikwire, nekuti kudai kwaitwa nehurumende zvinhu zviri kuitika hongu muyi yatingati government or institutional accommodation. Asi mukanozvitarisa nezvikoro zvinoti maticha anombobhadhira mari mbishana zvakutonokwidzawo. Saka zvabva zvanevanendero dzemuHarare, ekumabvuku, ekumachipisa nekwese kune dzimba zvatora kuti gavhumendi yatanga kureva kuti nhanga nyaya yatoitwa vamwe vese kwangova kuteera. Saka kureva kuti gavhumendi ndo yakutokurudzira vanhu kuti kwidzirai maroja enyu dzimba nepamusana kutora kuti handifungi kuti munhu ari kuita zvinhu izvo ari kunyatsoziva kuti zvaari kuita ari kuruka uku ari kurudunura raitwa ngebhasikiti ratiisraeri riri kugadzwa nebenzi.
Imi sesangano rePTUZ mune nhengo dzakawanda here dziri kugara mudzimba dzehurumende?
Kana munhu achirova bembera achitaura chinhu chinoita kuti zvinhu zvinakire vanhu vese, handigoni kungonangana nemamemba zePTUZ chete. Hongu tinavo varayiridzi vakadaro, vamwe vanenge vari kuti vari kugara mudzimba idzodzo, vamwe vari kugara mumaflats, vamwe vari kugara kupi, nepamusana pekuti vashandi vakutaura nezvavo vashandi vakawanda. Saka vangave vashoma zvavo mamemba edu ePTUZ, asi nyangwe akava mumwe chete kana zvatoomera iye zvaomera tese, nekuti pachirungu kutrade union tinoti an injury to one is an injury to all. Even as 90% yevashandi vacho varimo vakapuwa dzimba vanhu vezimuta, handimbonyarari kurama tichingotaura kuti aiwa zvamakuita apa vamutuli ncube nevamwe venyu makutotikanganisira tese.
Mungataura zvikamu zvakakwidzwa nazvo here mitero yedzimba iyi?
Haa, zvikamu zvacho zvakakura zvekuti tikuona imba yanga ichinzi yaita 112 bond yakwira kuenda ku7000. Dzimwe dzimba dzadziri kuma50 bond dzakwira kuenda kuma2000 kuma3000. Hongu mari iyi kana tichidzitarisa imari yekuti vanhu vati vati iwo ungachemera kuti vaibhadhara $112 per room, asi ndozviripozvo kuti mari yatikutambiriswa haikwani. Sangana musiki mari yatotambiriswa haikwani mochitiwedzera mari kuti matiwedzera mari kuenda pa22000 pa22000 paya makutora 8000 kureva izvo kuti mari yamuri makatiwedzera yacho mabva maitora futi mondi pane ruboshwe muitira nerudya. Saka mamuwedzera ani mari yako? Kureva izvo kuti murayiridzi mabharani wekuzvitupa mari iyo yanga achiwana yamati mamuwedzera mabva makoti ane kuseri kwemba makunwa muti gugugu chuya pano tipo imwe mari pamari yatakupai. Zvireva kuti urombo hwemunhu uyu watoitwa pachirungu tikandoti entrenched.
Matanho apa hamuchatora sevashandi vehurumende?
Chinoti simbaradzani choo chekuti tatotanga pano tinoziva ri kumatrade union hatikoni kutora zvombo hatina futi ndokuti tikatora futi hatina kutraina zvefuti tinotoita zvemuromo zvatiri kuita izvi tinoramba tichingotaura vachazvinzwa. Hongu vakazonorova bembera vachitukirira pamarayo asi vanenge vazvinzwa zvatiri kutaura. Lobbying
hatidairi kuti vana veZimbabwe vakashandiswa nekutadza kugadzirwa zvinhu hurumende inoti hurumende yavo. Kana hurumende iri yavo munyangagwa inenge ine vanhu vanenge vane zviganaga mukati mazvo, ngativataurire kuti purezident vanhu vete vamuri kutuma vamwe vacho vari kukucherai kumba. Tiri vana veZimbabwe vari kungotaura kuti marenda avana kuti chacha awandisa. Teererai zvitemo zvevana veZimbabwe.
Avo vange vari munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, ZimParks, vachinashe farao, vanoti zvavari kuita zvekupa vavhimi marezenzi ekuuraya nzou mazana mashanu zviri pamutemo nekuti vakapiwa mvumo nesangano reConvention on International Trade in Endangered Species kana kuti CITES. Nyaya yekuti pane nzou dziri kuda kuvhimwa yakonzera kushorwa kweZimParks nemasangano akaita seCenter for Natural Resource Governance ari kuti mari yacho haipiwe nharaunda dzine nzou sezvinotaurwa neZimParks, uye kuona dzimwe nzou dzichiurayiwa kunopa kuti dzisagadzikane mupfungwa zvinopa kuti dzide kuuraya vanhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vafarao.
Neurombo kuti vanoona nezvekutepfenyurwa nevamwe vanhu vakawanda wanda watinofungidzira kuti vange vachitaura chokwadi chezvinenge zvichiitika munyika, vanotora divi rekuda kusvibisa hurumende. Nesu tinochengetedza zviwanikwa zvemasango nemhuka. Hakuna chirongwa chehurumende chekuuraya nzou chisina kumbobvira chaitika kana chichida kuitika mugore ra2021.
Asi mungajekesa here kuti zvinofamba sei kuti nzou dzivhimwe dzichiurayiwa?
Kubva mugore ra1991 bazi rekuchengetedzwa kwemhuka nemasango reNational Parks rine atinotiwo makota settings, kana kuti mhuka dzinotenderwa kuvhimwa kana kuti kubviswa kana kurayiwa. Kubva mugore ra1991 pasi pechirongwa cheCITES tinobvumirwa senyika kuvhima nzou dzingasvika idzo mazana mashanu. Saka pamakore makumi matatu apfuura, gore rega rega tanga tichibvumidzwa kuvhima nzou mazana mashanu, hapana chachinja.
Vavhimi vanongopinda mumasango tanga kupfuura nzou here kana kuti zvinofamba sei?
Dzinenge dzakura kana kuti dzinenge dzawandisa. Urongwa uhu hunoitwa mushure mekunge vanoona nezvekutsvagurudzwa nokuona kuti nzou dziri kugara sei, dzinoitwa sei kuti dzirambe dzakachengetedzeka, vagara pasi nevamwe vanhu vavanoseenza navo kuona kuti nzou dzatingabvisa kunzvimbo dzinochengetedzwa kumaNational Parks kana kuti kune imwe nzvimbo yevanhuwo zvavo, maprivate players anonga achichengeta nzou idzi, ingani dzatingavhima? Ndo panouya chirongwa chekuvhima nzou mazana mashanu.
Kuvhima kunowanzotanga nguva dzipi?
Pari zvino mugore rino ra2021 nguva yedu yekuvhima inotanga panopera kunaya mvura muna April matiri kusvika muna May, ndo panotanga kuvhimwa. Kusvika mvura yazonaya zvakare, kare yaimbotanga kunaya muna November, izvi yakunaya muna December zvikubudikidzwa nekuchinja kurikuita mamiriro ekunze. Saka zvinhu zvanga zvichiitika kubva kare nakare. Sekutaura kwandaita kuti kubva muna 1991 taibvumidzwa isusu nanhasi tinobvumidzwa kuvhima nzou dzingangoita mazana mashanu. Ndo zviripo gore rino, hapana chirongwa chehurumende kana chatiri kuita chekuuraya nzou.
Chii chinopawo kuti nzou idzi dziurayiwe? Zvinenge zvichinyatsofamba sei?
Dambudziko riripo nderekuti ratinogara tichitaura nderekuti nzou dzedu dzawandisa. Ndo saka muchiona dzinouraya vanhu, dzinokuwadza vanhu, dzinotokuwadzawo nechikafu nemiti kunana hwange uku hakusisina nekuti nzou dzawandisa. Asi gore rino rakatipira zvikuru nenyaya yekuti hatisisinawo kana nepekutangira, nenyaya yekuti vashanyi havasi kuuya. Tagara tinochema nyaya yekuti mari yatinowana imari inobva kune vashanyi, imari inouya nenyaya yekuvhima ikoko.
Saka pakavhimwa mukapuwa mari yacho inenge ichienda kupi?
Ndo mari yatinowana kuti tikwanise kuti pane varume nevakadzi vanoswera vari musango pamazuva angangoita makumi mairi vaichengetedza mhuka, vanodawo chouviri, vanodawo kubatsirikana. Asi hakuna kumwe kwatinowana mari kunze kwekuti tinge tati vanhu ngavauya vavhime vanunga uye vashanyi nyika yedu, vaone vachitora mifananidzo, zvinoita kuti nyika yedu ibudirire.
Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, vati Nashe Farao vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Muzvina bhizimisi vafarai jere nezuro vakaudza dare redzimhosva muHarare kuti havana mhosva munyaya yavari kupomerwa yekukonzera zesa kuti irasikirwe nemari inoita mamirioni matatu nechidimbu yemadhora ekuAmerica US$3.5 million. Herald rinoti vana vechikoro vaviri, mukomana nemusikana, vakarohwa nemotikari vakafa nezuro masikati muzvishavane. Vana ava vange vari vadzidzi zvishavane primary school, uye mapurisa achiri kuedza kuziva mazita evana ava, vachikurudzira vabereki vane vana vasingazivikanwi kwavari kuti vaende kuhofisi yemapurisa. Mudaily News mune nyaya inoti Kweta Ngobani Nyuwe vekuBulawayo vaenda kudare reConstitutional Court kunorwisa kuti bhiri reConstitutional Bill No. 1 risavhoterwa muSenate. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Muhlanganya uye tunze zvaativigira nhasi.
Yekuti tikupakurirei zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepa Facebook page yedu yeVOA Shona pachirongwa chedu cheLet's Talk. Ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington nemusi wechipiri china nechishanu. Tichatanga nekunzwa kubva kuna Padomingos Manise vari kumaputo parizvino, asi vakatiza kubva kunzvimbo yeCabo Delgado kuMozambique uko kune hondo parizvino.
Kakadii kwenyu?
Kuri raiti. Saka makazofamba sei?
Aiwa, izvozvo ndiri kumusha.
Makafamba zvakanaka?
Aiwa, ndakafamba zvakanaka shuwa.
Ko, vamwe hama dzenyu dzimwe dziye dzanga dzasara uku kune hondo dzakazoita sei?
Dzese dzakakwanisa kubva uku kune hondo, dzimwe dzacho dziri kupemba. Kupemba kuri raiti because ndoku capital city yeprovinsi yeCabo Delgado. Saka izvozvo haazviri zviri nani kubva musouya.
Ko, vaivai vamaitaura kuti vekubudiriro makazombonzwa kubva kwavari?
Andisati, because phone number dzavo hadzisi kushanda kusvika izvezvi. Handizivi kuti chii chakaitika kwavari.
Kune vamwe vanenge vari kutsvaga hama dzavo, mungati chii kwavari?
Ndinogona kutaura kuti pari zvino vaya vasati vakwanisa kudzona hama dzacho. Hazokuti pamwe ndo dzimwe dzacho dzakashaya chii. Because ka vanenge vari vapenyu, phone number dzavo dzakushanda. Asi vasiri vapenyu, namba dzavo hadzichashandi. Saka kana munhu asina kurasa fone, anogona kukumbira kuti mumwe wake kaufona because network iripo pari zvino. Saka iripo network kudaro, hatichazivi kuti munhu ari kushaya hama chai chaizvo ka. Hazofuti hama yacho ndiyo yakafa chaizvo. Kakafiwa zvakawandisa stereki.
Imi makatoona vamwe here vakaurayiwa?
Chokwandi chakanaka, handina kukwanisa kuona because ini ndakakwanisa kutiza. Saka nguva zvakatanga ini ndakaita sendakatiza hangu. Saka munhu chai chaizvo kuona munhu akafa hautombozvimiriri kuona kuti uyu akafa uyu akamira sei. Ndione munhu wako kuti haasi kuuya, ndongori kufunga kuti ha uyu hashayika.
Ndinonzi mai Emilia Musonza, ndinogara kwaChihota. KwaChihota kunoku nenyaya yeCovidi tanga takagara zvedu tisina chatiri kuita nenyaya yekuti Covid yanga yanetsa. Vazhinji vari kungorwara vachikosora. Sesu madzimai tanga tine dambudziko chairo rekuti vana vanonetsana mishonga mudzimba umu. Zvakawanda Covid yakativharira pasina kwatinoripota kuti toita sei nenyaya mishonga mudzimba imomo nokuti tanga takavharirwa. Saka semadzimai tinongokumbira kuzveshuwa kuti dai manga matiitirawo zvakanaka kuti chengetedza nekutitumirawo zvinotinetsa, nhamu chaiyo yezvekudya, nhamu chaiyo yemari, nekuda kwokuti kuno kuZimbabwe kutonetsa tiri pano paChihota ndopatiri.
Itisi Marvelous makadiko nevateereri vose pachirongwa chikuru chine mukundisi mwoyo. Tinoda kuchema nezviri kuitika mukati menyika yeMozambique. Zvinhu zvakaoma, unofunga kuti kuti ifirimu kuti mufu yuzetele msika nukuti mapararia nikita vanu kumosa mpiki nizia uparatua nayo aika musiki kuna vanu wa siki uparatua nizia sinuchikisa kana kutulu kutitaula sinu sinu waza kulinga na imari waka basa nukuti pasme hika panjika papinda mandu panjika papinda ufirimba takanga simbuna kuna natimu kupu kuna na Ethiopia vanu wa shifirimba na sunu siuna zukukari na karuna mpuku arame kana wapandukwa na au kaita nizimu wapandukwa kuna mbwa shimuka paspesu wa sinu sinu waza zizikika Mozambiki nukuta saka umakuru
ayu wangu vaidu ndiyo ya itashanje ini ndi ni Marvelous Mklanganya huye ndiri mu Washington.
Zanga ziri fungwa zivamu ya vatereri zisine ine Studio 7. Isu atina kwatakarere kera vatereri. Chino ziva kuti munoda kutumira ma audio enyu kuno se mazuwa ose. Ticha kuzivisa eka na zose za gaziriswa.
Kwazwai vatereri ve Studio 7. Ini ndini Michael Ove. Dino koka yuti mpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection nasi Maneru na 8pm. Mchirongwa cha nasi. Tukue ndrambiri chitarisa nyaye chirongwa chekubaya vanu nomba. Ino zivira kuparara kwe COVID-19 munyika. Tiru kutarisa unyaye kuvanduzu wa kwe bumbiro remtemo. Kana kuti Constitutional Amendment Bill number 2. Iro nobata unyaye zekusimu ziru wa kwewe chidiki ne vanu kazi munyika. Mure Zimbabwe, msakangano kutirira chirongwa ichi Manirano mwineni Michael.
Uchikamu chino chino tarisa shirikuitika mu America. Kuswera mangwana musiwe China mutungamiri we America va Joe Biden vano sitsazana remazuva kubva zvavakave mutungamiri wenyika. Vachitora chigaro ichi va Biden vakavimbisa kuita zvinhu zvizhinji mazuva zana ekutonga kwavo asati apera. Mangwana chitatu va Biden vachataura mberi kweparamende dzose mbiri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu. Va Biden vakakwanisa kuita zvimwe zvezvinhu zvavakavimbisa vasati vave mutungamiri wenyika. Zvimwe zvavakavimbisa zvakaita sekubatsira vanhu nemari kuti zvivaitire nyore apo COVID-19 yakange ichinetsa zvikuru. Izvi va Biden vakakwanisa kuzviita. Muna zvita vakavimbisawo kuti vachakwanisa kuti vanhu vanoita mamirioni zana vabaiwe nhomba yeCOVID-19 vasati vapedza zana remazuva vachitonga. Izvi va Biden vakazvikwanisa vakawedzerazve vachiti vanhu mamirioni mazana maviri vachabayiwa nhomba iyi mukati memazuva zana eutongi hwavo. Izvi vakazvikwanisa zvekare. Va Biden vakavimbisa kuti vachashanda neparamende kuti zvikoro zvizhinji muAmerica zvivhurwe vasati vaita mazuva zana vachitonga. Izvi vakatadza kuzviita sezvo zvikoro 46% kubva muzana 46% zviri izvo zvega zvakazarurwa kusvika pari zvino. Va Biden vakavimbisawo kuti America ichadzokera mumisangano yepasi pose akaita seWorld Health Organization nemamwe pamwe chete nekuremekedza zvibvumirano pakati peAmerica nedzimwe nyika. Apa zvimwe vakakwanisa kuita asi izvi zvichiri kuitika naizvozvo hatizivi maperero azvichaita. Va Biden vakavimbisawo kuti pavanotanga kutonga vachaumba commission inoona mashandiro emapurisa nechinangwa chekuti mapurisa aite basa ravo zvakanaka. Izvi havasati vazviita. Ticharamba takatarisa zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa vanokumbira ruregerero kubva kuvanhu pamusoro penzira inoshandiswa nebato ravo mukusarudza vamiriri vavo. Hurumende yakwedza mari dzinobhadharwa nevagari nezvikamu zvinoda kusvika zviuru zvitatu kubva muzana. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.